achisikupinda mPoland. In 2018 takagadzirwa futi Poland tanga chisimo saka muchidimbu chikuti achipinde mPoland.
Nechikonzero chei nekuti tiri kunzwa vamunangagwa vachiti zviri kushanda zvichidzigirwawo nevamwe vanga vari mupoland.
Vanga vari mupoland vakapindira mupoland vasina mvumirano nevanhu vavo pavhotera ndizokuti vanga vane vanhu vangani. Vazhinji vakapinda mupoland vakapindira kuti vawane kudya nokuchengeta mhuri dzavo. Tichitarisira motikari ndozvawaitarisira wozotarisirazve mapaspoti tivatenderere wozotarisirazve zvimwewo zvavanopiwa hurumende kuti vasataure zvakanyanya. Nokuti munoziva kuti vakapiwa motokari, vakapiwa minda, vakapiwa mapaspoti vachingotendera vachirara mumahotera vachingotaura. Zvipatara hazvina mushonga nezvimwe zvakawanda. Saka vanhu vari mupoland sokuona kwangu ini havasi kuendera kuda kuti vagadzirise nyika, vari kuendera kuti vakwanise kuguta ivo. Tingangoti nepachirungu ndiyo inonzi co-option to promote extractive system politicians who continue to benefit when the majority of Zimbabweans are suffering. Poland, a parasitic organization by the president.
Saka kana muchingapinde mupoland iri iri kunzi navamunangagwa ndiyo chete nzira yavanoda kutaura nevanopikisa, poitwa sei?
Aiwa, iwo takawanyorera tsamba in 2017 pawakapinda ndikati ngatisanganei tiri vaviri tichionesana kuti inimi chinangwa chenyu ndechipi panyika. Ndowaonesawo chinangwa changu chekuwaka nyika. Ndoda kuti imi seStudio 7 ndimi munotiudza zvokuitika isa vakawanda veZimbabwe. Chamunofunga kuti Poland chachakabatsira ruzhinji rweZimbabwe ndochipi?
Vari kuti ivo vakakwanisa kuchinja mimwe mitemo yakapawo kuti zvinhu zvigadzikane munyika mushure mesarudzo dzanga dzaita mutauro.
Hapana mitemo yakachinjwa. Isusu hatiri kuda mutemo, tiri kuda kuti upenyu hwevanhu hunake. Ndozvatiri kuda, ndoshuwiro yedu.